Manera kanaka muri Zimbabwe ino Studio 7
tichipepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewetulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechishanu kukadzi 5 2021 makateerera ku Studio 7 nepfinyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chehora cheCovid-19 ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chatinogona kunge tisingazivi ndechekuti kuvangani vari kubatwa nechirwere vasingauye kuzotestwa nekuti havana mari. Zvinogona kunge kuri kuti tiri kuti vari kudzoka pasi. Asi kuri kushaiwa kwevanhu mari ivo vachibatwa nechirwere.
Nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti zvakakosha kuti zvizivikanwewo kuti vanhu vangani vari kubatwa nechirwere cheCovid-19 asi vasiri kuenda kunovhenekwa. Zvikoro zvepamusoro-soro zvopembedzwa nebasa razviri kuita rekugadzira zvikwanisiro zvinoshandiswa muzvipatara. Chikwata chenhabvu cheDynamos chenderera mberi chichitenga vatambi vebhora kunyange hazvo zvisati zvajeka kuti mitambo ichatanga riini nepamusana pedambudziko reCovid-19. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vabatwa neCovid-19 wakasvika pazviuru 34 zvine 191 kana kuti 34,171 zvichitevera kuwanikwa kwevanhu 209 vaine chirwere ichi. Vanhu vafa neCovid-19 munyika yose vakasvikawo pachiuru 200,060 zvichitevera kufa kwevamwe 10 nevapfumbamwe nezuro wakare. Vanhu vose vakawanikwa vaine chirwere ichi vanhu vagara vari munyika uye pavanhu ava 57 kana kuti 58 vari mudunhu reBulawayo. Vanhu vachiri kurwara vakasvika pazviuru 5 zvine 124 kana kuti 5,124 uye kusvika musi wechitatu vanhu 191 kana kuti 171 vakanga vari muzvipatara. Pavanhu vakanga vari muzvipatara ava 10 vavo ndevaya vasingaoneki kuti vanorwara, 70 nevapfumbamwe kana kuti 89 vari kurwara zviri pakati nepakati, koti 50 nevapfumbamwe vairwara zvakanyanya kuchizotiwo 10 nevatatu vaive muintensive care unit. Izvi zviri kuuya panguva iyo hurumende yakazivisa nezuro kuti yave kuisa vanhu vachanga vachiona mafambisirwo endufu dzose mumamana senzira yekudzivirira nayo kuparadzirwa kwechirwere cheCovid-19 pandufu. Vakafanobata chigaro chemunyori webazi rezveutano Dr. Robert Mujirandima vakaudza bepanhau reHerald kuti ndufu dzose dzinofanirwa kutarisiswa munguva ino yeCovid-19 uye vanhu havafanirwe kuungana usiku. Dr. Mujirandima vakatiwo mitemo yekudzivirira kupararira kweutachiwana hwecoronavirus yakaita sekugeza maoko, kusiya mikaha pamwe nekupfeka zvivharangozi kana kuti mamask inofanirwa kuteedzerwa zvakasimba kuitira kudzivirira kutapuriranwa kwedzihwamupengo reCovid-19. Nyanzvi mune zveutano vachidzidzisa paNottingham Trent University kuBritain Dr. Matthew Nyashano vanoti chinhu chakanaka chose kuti uwandu hwevari kubatwa pamwe nekufa huri kuderera, asi chakakosha ndechekuti pazivikanwewo zvakare kuti vanhu vangani vari kubatwa nechirwere cheCovid-19 asi vasiri kuenda kunovhenekwa. Ngatinzwei vachitsanangura.
Chatinogona kunge tisingazivi ndechekuti kuvangani vari kubatwa nechirwere vasingauye kuzotestwa nekuti havana mari. Zvinogona kunge kuri kuti tiri kuti vari kudzoka pasi asi kuri kushaiwa kwevanhu mari ivo vachibatwa nechirwere. Saka nyaya muzimbabwe nenyaya health system isina kusikwa. Imonesa kuti tisumuke topatati avanhu vaenda pasi. Nekuti kune zvinhu zvakawanda zvatinoti isusi kana tichitaura nezve public health kana kuti nezve utano tinofanira kunge tichitarisa tisati tataura kuti zvechokwadi zvatiri kuita zviri kudzisa vanhu kuti vange vachibatwa nechirwere.
Asi ka Dr. Nyashanu takadzwa kuti kuongororwa kana kuvhenekwa COVID-19 kwave kuitwa pachena muzvipatara zvehurumende pamwe nemakiriniki emakanzuru. Sei muri kuti vanhu vanogona kunge vachishaiwa mari?
Hongu, makiriniki emakanzuru, makiriniki ehurumende ari pano pasingakwanise kunge pachisvikwa nevamwe vanhu vanenge vari kure. Vanhu ava havana mari chaiyo yekuti vakwire bhazi vasvike pakiriniki paya. Vamwe vanofanira kunge vachifamba zvikuru apa vanenge vakurwara. Saka zvinoita kuti vanhu vange vasingaende kunotestwa vamwe vari kurwara vachifira mudzimba.
Tanzwa hurumende ichiti ichange ichiongorora kana kusupervisor ndufu dzose dzinenge dzichiitika munguva ino yeCOVID-19 senzira yekudzivirira kupararira kweutachiwana hwecoronavirus, munotiwo nedanho iri?
Ine izvi zvinhu zvataurwa nehurumende zvinhu zvinenge zvakanaka zvokuti isi tiri kupa mazwi ekuti vanhu vange vachitupa hurumende inozowana vanhu kupi kwainotaura kuti ichange ichisupervisa rufu rumwe nerumwe. Iyo ichikundikana kunge ichituma vanhu kuti vanodzidzisa vanhu mumamana kuti chirwere ichi checovid-19 chinofanira kudzivirirwa zvakati, chinofanira kudzivirirwa zvakati. Chavanoita kuadvertisa muradio, radio utano yes inoshandiswa, asi haisiyo nzira yakanyatsonaka kana takutaura nezvepublic health. Tinoda vanhu vanonzi macommunity health workers vanonotaura nechirudzi chevanhu ivavo vari muarea imomo vachivataurira kuti itai zvakadai, itai zvakadai. Handifunge kuti kusupervisa rufu ndo the best thing, ndo yandikati priority vaitadza ipapo. Priority yavo ndeyekudzidzisa vanhu so that kana pakaitika rufu vanhu vanenge vakuziva.
Vanga vari nyanzvi yezveutano vachidzidzisa paNottingham Trent University kuBritain, Dr. Matthew Nyashanu vachitaura vari parunare kuBritain kwakare neStudio 7. Komiti yeParamende inoona nezvedenda reCOVID-19 inoti zvikoro zvepamusoro-soro munyika zviri kubatsira zvikuru pakurwisana neCOVID-19 kuburikidza nekugadzira mbatya dzekudzivirira kupararira kwedenda iri kana kuti personal protective clothing, PPEs, masanitizers nezvimwe. Izvi zvinoitika apo hurumende iri kupona nerubatsiro runobva kune dzimwe nyika nemasangano anopa rubatsiro kutenga zvinhu izvi. Gordon Manguja anotipa nyaya inotevera.
Mutevedzeri wasachigaro wekomiti iyi muzvinafundo Amon Murwira vanoti zvikoro izvi zviri kushanda zvakaomarara kubatsira vana veZimbabwe. Mwedzi wapera zvikoro izvi zvakaendesa kukambani yehurumende inoona nezvemushonga yeNatfarm mamask miriyoni imwe nemazana mana ezvuru nemarita emasanitizer anodarika mazana mapfumbamwe ezvuru. Zvimwe zviri kugadzirwa nemayunivhesiti zvinosanganisira shangu nedzimwe mbatya dzekushandisa muzvipatara.
Mayunivhesiti edu ari kushanda zvakasimbarara ende hazvisati zvakamboitika munhoroondo yenyika ino zviri kuitwa namayunivhesiti. Vari kufollowa gwara ravoro retinoti heritage based education 5.0 nokuti education iripo pakubatsira vanhu vayo, haisipo pakuita chipamaso. Saka munoona kuti vakomana navasikana ava vashanda zvakanaka kuitira kuti nyika yavo vanhu vavo vange vaine utano hwakanaka.
Vatiwo Harare Institute of Technology yave pedyo nekupedza kugadzira mushina wekubatsira varwere kufema kana kuti ventilator pachirungu.
It iri mushishi yokugadzira ventilator riri etidik nokuti ventilator rokugadzirira mhuka rakasiyana nokugadzirira vanhu. Rokugadzirira vanhu rinotetwa tisatashandisa, asi vari kushanda chaizvo zvakaomarara pamusoro pezvizvi.
Zvikoro zvepamusoro zviri kugadzira maPPEs zvinosanganisira University of Zimbabwe National University of Science and Technology, Chinoy University of Technology, Great Zimbabwe University, pamwene Bindura University of Science Education, Sondorino, Bindura University of Science Education, yakazisa kuti yakawana mari inodarika mamiriyoni makumi matatu emadhora emuno nekugadzira nekutengesa maPPEs. Mumwe mugari wemuHarare vaOwen Hiwai vanoti zviri kuitwa nemayunivhesiti zvakanaka chose, asi vachiti mari inowanikwa kubva mukugadzira maPPEs nezvimwe ishandiswe mukusimudzira mabasa ekuongorora nekubatsira kutsvaga mushonga unorapa COVID-19. VaHiwai vanoti mayunivhesiti ndiwo anofanira kutungamira mabasa ekuongorora denda reCOVID-19.
Kuti ngatiti kana vatsvagawo maPPE vavari kuita, but maritens avanenge vawana from the PPE vangavaise kuresearch kuona kuti inotibatsira here, kuti kana tasangana kune dambudziko rakadai tinoita sei. For example, izvezvi tine nyaya dzekuti vanhu vakuita kunatira muzumbani, ginger, tsangamidzi zvakazodaro, malemon, malini. I think now my investors ndovanofanira kunge vachitipa a scientific explanation yekuti tosvika sei from our own local resources.
Mukura anoona nezvemushonga mubazi rezveutano vaNewman Madzikwa vakaudza paramende svondo rapfuura kuti vainge vasara nemaPPEs anokwana mwedzi chete, uye vainge vachitarisira kuwana mamwe kubva kuGlobal Fund svondo rino. Vakati kubatwa zvakanyanya kwakaita vanhu neCovid pamwe nekurega kuramwa mabasa kwakaitwa nevakoti muna zvitagore rapera ndiko kwakaita kuti maPPEs ashandiswe zvakanyanya muzvipatara. Kunyange hazvo denda reCovid-19 rakatanga gore rapfuura, Zimbabwe haina kuisa parutivi mari yekurwisa denda iri mubudget rayo regore rino, uye pari zvino iri kupona nerubatsiro runobva kumasangano anobatsira pamwe nedzimwe nyika. Global Fund yakatopa Zimbabwe mamiriyoni makumana nemapfumbamwe emadhora ekuAmerica ekurwisa COVID-19, uye China svondo rino yakapa Zimbabwe mishonga yenhomba mazana maviri ezviuru yekudzivirira COVID-19. Zimbabwe inoti ine mamiriyoni zana emadhora ekuAmerica ekurwisa COVID-19, asi machiremba nevakoti vari kuchema kuti havana zvikwanisiro zvakakwana muzvipatara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Dare House of Representatives rakabvisa nhengo yeRepublican Party amai Marjorie Taylor Greene mumakomiti maviri edare iri avanga vari senzira yekuvarwadzisa zvichitevera danho ravo rekutsigira pfungwa dzinoshambadza ruvengo, kukurudzira mhirizhonga, kuurayisa vamwe nezvimwe zvinhu zvinopatsanurisa zvizvarwa zveAmerica. Amai Green vabviswa mumakomiti aya mushure mekunge nhengo dzeDemocratic Party mazana maviri negumi nepfumbamwe dzawana rutsigiro rwenhengo dzeRepublican Party gumi neimwe, izvo zvapa kuti pave nemavhoti mazana maviri nemakumi matatu ekubvisa amai Green. Asi dzimwe nhengo dzeRepublican Party dzakwikwidzawo zvine mutsindo dzichiti amai Green vasabviswe mumakomiti aya. Nhengo dzebato iri zana nemakumi mapfumbamwe nepfumbamwe dzanga dzichitsigira amai Green. Amai Green avo vanomirira dunhu reGeorgia, munhu anga achitsigira pfungwa dzinoburitswa padandemutande nevanhu vanozviti Quanon, vachiburitsa mashoko anopikisa chokwadi chakaita vachiramba anopikisa chokwadi chakaitika vachiramba kutambira kurwiswa kweAmerica muna gunyana 2001, kuramba kutambira kuurayiwa kwevana vechikoro kwakaitika pachikoro cheSandy Hook nechemajor Stoneman Douglas High School nezvimwe. Amai Green vanga vari mumakomiti edzidzo nemabasa pamwe nemashandisirwo emari dzehurumende. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika Dr. Roderick Machekano vaudza tanonoka hwande weStudio 7 kuti kunyanga hazvo vachitsigirwa nevaimbo vemutungamiriri weAmerica vaDonald Trump, amai Green vari kukonzera kusawirirana mubato ravo reRepublican Party.
Izvi zvakonzerwa nemashoko akataurwa naMike Green, Congresswoman Green, vachipaedzira makuhwa anenge achitiwo zvimwe zviitiko zvakamboitika muno muAmerica matragedies akaitika muno muAmerica anosanganisa iyo crashing yema aeroplanes into the World Trade Center, a shooting of school children, migrant vaibuda ivo vachiti asina kuitika mari yapo yehurumende. Saka izvi zvinova ndizvo zvaita kuti Congress kunyanya kumaDemocrats nemamwe maRepublicans ati izvo Congresswoman Green havakodzeri kuti vange vari pachigero chigaro cheeducation kana vaine mafungiro akadai nematauriro akadai.
Sei izvi zvasvika pakadai iko kuchinzi muno muAmerica munhu anofanisa kutaura zvaanoda?
Munhu unofanira kutaura zvaanoda hongu, asi kana munhu waapane chimwe chinzvimbo chokuratidza kuti wava mutungamiriri, haufanirwi kunge uchitaura mashoko iwo anoita kuti uparadzanise nyika, uparadzanise kubatana kwenyika. Haziratidzi utungamiriri. Saka munhu anenge ari mutungamiriri unofanirwa kuva achitaura zvinhu zvaanoziva kuti zvinovaka nyika, asi mashoko avaiburitsa awa ndeekuratidza kuti vanga vachipatsanusa nyika.
Zvazvadai zvinoreva chinyi?
Zvinongoreva izvo kuti Congresswoman Green havasi kukwanisa kuti vanosevha kucommittee yeeducation iyo inenge ichigadzirisa mapolisi anoenderana nekufambiswa kweeducation muno muAmerica. Saka izvo zvinova zvinoita kuti mafungiro avo asave anokanganisa kana kuinfluenza mapolicies enyika.
Vanogona kubudiswa here muHouse of Representatives?
Not nezvaitika izvi. Zvaitika izvi hazvisi kuburitsa Congresswoman Green mudare remaRepresentatives. Vanhu vanokwanisa kubvisa Congresswoman mudare remaRepresentatives iparty yavo, the Republican Party, kana zvichiindirana nokuti kudistrict kwavakabva, kana vakange vavashevedza vachiti hatisi kugutsirana nebasa rauri kuita, then ndozvinhu zvoga zvinokwanisa kuburitsa Congresswoman muHouse of Representatives.
Vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika, Dr. Roderick Machekano, vachitaura vari parunare vari muMaryland muAmerica, naTanonoka Wande weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare reSenate muAmerica ratambira bhajeti remari inoita $1.9 trillion, ichashandiswa pasi peurongwa hwemutungamiri weAmerica vaJoe Biden hwekubatsira vanhu nezvinhu zvakavhiringwa nechirwere checovid-19. Asi izvi zvaitwa pasina rutsigiro rwenhengo dzeRepublican Party dziri mudare iri. Izvi zvabudirira mushure mekunge mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Kamala Harris vavhota mushure mekunge paita mangange. Mutungamiri webato guru rinopikisa muUganda vaBobi Wine vanoti havana chido chekuita nhaurirano nemutungamiri wenyika vaYoweri Museveni, sezvo vavaini vari kupikisa zvakabuda musarudzo dzakaitwa munandira. Vanorarama nekuita zvepabonde vanoti vave kudya nhoko dzezvironda nekuda kwekuvharirwa kwevanhu mudzimba panguva dzemanheru senzira yekudzivirira kupararira kwecovid-19. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Vanorarama nekuita zvepabonde vanoti kuvharwa kwenyika kuri kuvasiya vari parumana nzombe, sezvo vasiri kuwana vanhu vanoita kuti bhizimusi ravo risimuke zvichienzaniswa nenguva yapfuura pasi pasati parohwa necovid-19. Muzvare Princess Goredema, avo vanoti vanobva kwazvimba asi vachigara muguta reFrancis Town muBotswana, vaudza Studio 7 kuti kurambidzwa kufamba-famba kwavanhu kuri kuita kuti vakohwe padiki-diki kana kusakuwa zvachose. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe, muzvare Melody Porongai, vanoti mapurisa nemasoja anorara achienda usiku hwese mumisha inogara veruzhinji kozese sava tengi neva tengi si senzira kuchichizira vanora rama nekuita zvipabonde kuti vasabude mudzimba manheru.
Tenye kuti unongochika kuti what if ukasangana nawo handiti saka kutongotsvaka unogara kutongo avoid izvozvo kuti ungogara pa safe side.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinorarama nekutengesa muviri mudhorobha reFrancistown muBotswana icho chada kudomwa nezita rekuti Mzvare Millicent chinoti kuvharwa kwenyika kuri kuvaisa panguva yakaomarara.
Munge zvinhu zvakona kwatinokwanisa kunoshandira nokuti vakavhuka taenda kwatengoshandira nokuti mostly ndokwatowana maclients kumamba.
Mashoko amuzvare Millicent atsinirwa ndovanoona nekufambiswa kwemashoko musangano rinorwira kodzoredza vanorarama nekutengesa bonde muBotswana reChisonge Botswana vamanjapule vachiti basa rekutengeswa kwabonde rinowanda kana zuva ravira. Vapule vanoti vari mubishi rekuunganidza chikafu nezvimwe zvinodiwa mukurarama kwemunhu kuitira kuti vakwanise kubatsira vanorarama nekuita zvepabonde. Asi muzvare Millicent vanoti vachatenda maruva vadya chakata nokuti sangano iri rinogara richivavimbisa kuvabatsira nechikafu nezvimwe zvinodiwa muupenyu hwemunhu asi rinozoita kwakaenda nzvimbo ndiko kwakaenda dohwe.
Hapana help instinct this organization ina ndioni because iwo anongotida kana vane manidza vanoda kwatiri vachida kutikwishina but when kana taa kumara times hapana help yatinowana havatibatsiri.
Nyanzvi munyadzo upfumi uye vari mudzidzisi wezvemari paUniversity of Botswana vaKenneth Mponda vanoti kuenda kumawere kwemamiriro ezvoupfumi munyika zhinji pasi rose nekuda kwecovid-19 kungangosvitsa basa iri rinozivikanwa seoldest profession pachirungu kumagumo aro.
Ndekuti kuchaperedzaka kuti naiwo mumwe nemumwe naiye agara achitenga achatya penyuye anenge achizvitengesa zvinobva vaita wesi mari vana vake direct wesi nekuchikoro havachaendi kuchikoro kana kuchikafu.
Zviri kuitika muBotswana kumadzimai anorarama nekuita zvepabonde zviri kuitikawo munyika dzakawanda. Vanorarama nekutengesa miviri yavo vakaratidzira muguta reLilongwe kuMalawi mwedzi wapera paofisi yekanzuro yedhorobha iri vachinyunyuta nekuvharwa kwemabhawa vachitiwo vanoda kuti avhurwe rimasikati kusvika pakati peusiku. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Hurumende yava kubvumidza kuti mushonga weIvermectin unzwe munyika panguva iyo South Africa yakabvumidza kare kushandiswa kwemushonga uyu pakurapwa kwechirwere cheCovid-19. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Gwaro rakabudiswa nebazi rezveutano rinoratidza kuti hurumende yave kubvumidza kunzwa munyika kwemushonga unonzi Ivermectin kuchitedzerwa mitemo iri pasi peMedicines and Allied Substances Act. Gwaro iro rakasainwa nevakafanira kubata chigaro chemunyori webazi rezveutano Dr. Robert Mudyira Dima rinopa mvumo kuboka reMedicines Control Authority of Zimbabwe kuti ripe mvumo yekuti Ivermectin iunzwe munyika uye ishandiswe nana chiremba vanenge vapiwa mvumo yekurapa varwere vanenge vachida kurapwa nemushonga uyu. Tabata Dr. Mudyira Dima kuti tinzwe zvizere pamusoro peurongwa uhu asi vati tibate mutauriri webazi iri vaDonald Mujiri avo vavimbisa kupindura mibvunzo yata vatumira asi vange vasati vaita izvi panguva yekuenda pamhepo. Sangano rinoona nezvekushanda kwana chiremba Remedical and Dental Practitioners Council of Zimbabwe MDPCZ rakaburitsa mashoko ekuyambira vana chiremba kuti vambomira kushandisa Ivermectin pakurapa vanhu vanenge vachirwara necovid-19. Taedza kunzwa kubva kuna sachigaro weMDPCZ Dr. Rose Gambarami kuti vanofungei padanho ratorwa nehurumende iri asi vati havana zvekutaura panyaya iyi. Sangano reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti MCOS nderimwe sangano range richikurudzira kushandiswa kweIvermectin pakurwisa chirwere cheCovid-19. Mukuru weMCOS vaIsrael Murefu vaudza Studio 7 kuti vanoona danho ratorwa nehurumende serichabatsira zvikuru.
Drug iri reIvermectin riri kushandiswa kune dzimwe nyika saka hationi chakaipa kuti Zimbabwe itarisewo mashandiro aro. Kana richishanda zvakanaka tinokurudzira kuti rishandiswe muno munyika nekuti pane umbowo huri kubva kune dzimwe nyika kana imo muno muZimbabwe huri kutaura kuti drug iri rinoshanda. Saka kana paitwa zvese zvinodiwa kutevedzera maprotocol ekuti rionekwe kuti rinoshanda sei kana richishanda ngarishandiswe kuitira kuti tideredze uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere kana uwandu hwevanhu vari kufa nechirwere.
Vakambo vegurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vaudza Studio 7 kuti danho rekuti munyika mushandiswe Ivermectin ra rakanaka.
Ivermectin mushonga wakagara uchishandiswa kuvanhu nemhuka zvese kurapa mamwe maworms. Pane vamwewo nyanzvi dzakaita ongororo dzikaona kuti izvo ivermectin inogona kushandiswa kurapa chirwere cheCOVID-19. Umbo hwatinawo husati hwazara, asi nemhaka yekuti tese pano pasi tiri kungotsvanzvadzira tiri kutsvaga kuti torapa sei COVID-19, hapana atawana mhinduro. Handione chakamboshata chokuti hurumende yedu ipe mvumo yokuti mushonga uyu uye munyika ushandiswe kurapa vanhu vane COVID-19. Tichionawo kuti izvo umbovo hwakawanikwa nedzimwe nyanzvi ndo hwatichawanawo here.
Asi panyaya yenhomba yeCOVID-19, Dr. Madzorera vati havasi kugutsikana nemashandiro ari kuita hurumende.
Hapana chinobatika chatati taona chiri kuitwa nehurumende yedu. Zvichida vari kuita musinyararire, mavaccines aya anoti durei. Saka hurumende inofanira kugadzirira kubaya vanhu nhomba iyi pachena pasina mubhadharo, ndokuti tikwanise kukurira chirwere cheCOVID-19. Pari zvino handisa ndaona gadziriro yakati tsvikiti yati yaitanga kuitwa nehurumende yedu.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakazivisa nyika kuti hurumende yasvika padanho repamusorosoro rekuti munyika muve nenhomba yechirwere ichi. Zimbabwe iri kuita nhaurirano nechina nerussia kuti iwane mushonga unodzivirira chirwere cheCOVID-19 uyu. Ndakamirira Studio 7 Mubulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Munhau dzemitambo, chikwata chenhabvu cheDynamos chiri kuenderera mberi nekutenga vatambi vatsva, kunyange hazvo pasina chivimbo chekuti nhabvu ichatambwa here muZimbabwe gore rino. Michael Kariati anotitaurira kuti zvakamira sei.
Dynamos yatenga vamwe vatambi vatsva vashanu pamusoro pevatambi gumi nevana avo yakatenga mitambo ya2020 isati yamiswa. Mutauriri wechikwata ichi Muzvare Yvonne Mangunda vanoti chikwata chavo chatenga Tinashe Makanda, Frank Mukarati, Trevor Mavhunga, Newman Sianchali na Luke Musekiti pavatambi vavo vemwaka uno. Sianchali abva kuCapes United, Makanda achibvawo kuHighlanders. Murairidzi weDimbare Tondera Indiraya haana kufara nevatambi vaive navo mwaka wa2019 apo nhabvu yakapedzisira kutambwa munyika, achiti ari kuda kuvaka chikwata chinokwikwidza zvine mutsindo mwaka uno.
Chati nhongei vatambi vakati wandei vatichaisa muchikwata chedu kuti vatichisimbe chigozorwidzanawo nezvikwata zviripo zvepamusoro zvakaita sana Capes United, FC Platinum, ivo avava naHighlanders vane makore akati kuti maplayers avari pamwe chete achitamba.
Dimbare yadarikwa nezvikwata zvakawanda mukutamba zvinodakadza, izvo Ndiraya anoti zvinofanira kupera. Murairidzi uyu anoti ari kuda kuunganidza vatambi vanoziva kuti kupfeka juzi reDynamos zvinorevei.
Tinoda vatambi vane pfungwa dzakasimba, zvikuru sei kana uchitambira timu yakafanana neDynamos. Tinoda pfungwa dzakasimba nekuti timu ine vatsigiri vakawanda, itimu ine pressure yakanyanya.
Pakapedzisira kutambwa mitambo muna 2019, Dynamos yakapedza iri pachinhano chepfumbamwe mugungano rezvikwata gumi nezvisere. Ndiraya anoziva kuti iko zvino anofarira kuita zviri nani kudarika izvi sezvo Dzimbare ine nhoroondo yekudzinga varairidzi vanenge vatadza kuita zvainoda. Asi Dynamos inofanira kumbomira maroto ekutora mukombe sezvo pasina chivimbo chekuti nhabvu ichatambwa here gore rino nemhaka yechirwere cheCOVID-19. Pari zvino mitambo yakambomiswa kusvika musi wa15 kukadzi, apo pachabuditswa matanho matsva nehurumende ekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa nyaya dzekodzero dzevanhu munguva ino yekurwisana nedenda reCOVID-19. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti zvakakosha kuti zvizivikanwe kuti vanhu vangani vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 asi vasiri kuenda kunovhenekwa. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe
Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC
Alingali chana njani zilugandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 5 Mhlolanja 2021 nguChris Gande Endabeni zethu lamhlanje
Yebo abantu sibabonile kakhulu bebotshwa siyababona njalo nje bebotshwa bengena edolobheni bengangena ngedolobheni labaphakathi edolobheni ababe bethenga kubomakethe ngezinye indawo uyathola sebebotshiwe begcwalise iveni ngendlela eyisimangaliso besiwa lapho abasiwa khona
amapholisa lamuhla aqinise isandla ngokubopha abephula imigoqo yokwenqabela kumemetheka kwegciwane le-coronavirus ngokudobha abakade bezama ukungena enzikini yedolobho bengelancwadi ezibapha imvumo
siyazi ukuthi i-election ufuze ukuthi yenziwe labantu abaningi behlangana bekhankasa nabantu bethu abezeke ukuze bangene besiyakhuluma labantu bebatshengisa ukuthi uvona njani ngalokho simelele ukuthi uhulumende akhiphe imigoqo leyo efakiweyo ukuze sinqobe i-pandemic leyi ekhona e-COVID okwathi esisamile
uhulumende usekhweze intengo yamafutha epetrolo ledizili kusukela lamhlanje okukhangelelwe ukukhuphula intengo yempahla lokudla kuhoza Friday leviki sihamba leqembu leMokis Connection liphethe idlalade lalo elitsha elinesihloko esithi insuku zokugcina zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7 Sebefika inkulungwane ezingamachumi edlula amathathu 34,171 abantu asebetholakale belegciwane le-coronavirus elizweni. Leli gciwane libulele abantu abaphose bafike amachumi amabili 27,759. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezilikhulu 104.9 million ababanjwe leli gciwane labulala abedlula izigidi ezimbili 2.3 million elemedika yilo elokhu likhokhela ngokuba lenani eliphezulu labantu asebehlasele i-COVID-19 emhlabeni jikelele asebefike kuzigidi phose ezingamachumi amabili lasikhombisa 26.7 million yabulala inkulungwane ezedlula amakhulu amane 455,875 Amapolisa namhla aqinise isandla ekubopheni abephula imigoqo yokwenqabela kumemetheka kwegciwane le-coronavirus ngokubopha abakade bezama ukungena enzikini yedolobho bengelancwadi ezibapha imvumo. Ababone kusenzakala bathi amapolisa amanye abengagqokanga impahla zomsebenzi abephosela abantu laba ezimoteni beminyene kungakhathalekile lokuthi bangaba belegciwane bethelele abanye. Kubikwa kugcwele ezitokisini zelizwe jikelele ngabantu ababotshelwe amacala okwephula imigoqo ye-coronavirus. Imizamo yokukhuluma lamapolisa yehlule. Kodwa enkundleni yokuxhumana eTwitter amapolisa athi asebophe abantu abafika phose ingxenye yesigidi 393,504 elizweni jikelele selokhu leligciwane laqhamuka kuthi izolo nje kuphela bese kubotshwe abantu abazinkulungwane ezedlula ezintathu 3,560 amapolisa ithi ababotshiweyo balamacala abalisa awukungagqoki ama-mask iningi lingelihamba-hamba okungekho emthethweni ukuhlaziya lolu daba sixoxe lelunga lehlanganiso elimukisa uzulu ngegciwane eye-COVID-19 Monitoring Mechanism Task Force umnumzana efidlela ncube
Yebo abantu sibabonile kakhulu bebotshwa. Siyababona njalo nje bebotshwa bengena edolobheni, bengangena ngedolobheni labaphakathi edolobheni ababe bethenga kubomakethe lezinye indawo. Uyathola sebebotshiwe begcwaliswe iveni ngendlela eyisimangaliso besiwa lapho abasiwa khona. Ububi bakhona ukuthi abantu labo babeze ukuzothenga ukuzokondla abantwana njengalokho umthetho bavumela ukuthi bangena. Abanye ngabazihlalela eduzani ledolobha bezothenga kuyeli lokunye okutholakala edolobheni kuphela. Babe bengabaningi lokuyana ungaze kudinga ukuthi kwethuse okudinga kuphela ukuthi bafundiswe hayi ukuthi bazibabotshwe ngoba iCOVID-19 ngeke iluyiswe ngamapolisa, ngeke iluyiswe izankosi, ngeke iluyiswe nge-AK, ngeke iluyiswe nge-button stick. Iluyiswa ngokufundisana lokucebisana lendlela ze-science zanamhlanje, hayi amapolisa lamasosha.
Ababotshwayo laba sizwa kuthiwa bayabuthelelwa ndawonye kungakhathali yile legciwane leli elikhona. Wena ukubona njani lo?
Yes, sibona njalo nje abantu bebotshwa kodwa kungenziwa i-social distancing efanele yenziwe. Ngakho ke lokho kuyingozi enkulu okuza kwenza ukuthi kube lula ukuthi bathelelane. Sebese ezimoteni zamapolisa, sebese ema-police station ngokuba ngakungela social distancing kule ngozi enkulu yokuthi abantu bathelelane. Kanti ke asingakukhohlwa ukuthi abantu baphakathi kosizi, baphakathi kobuhlungu, bayagula yebo balobuhlungu obokuthi bayagulelwa njalo. Kodwa njalo bamele bondla abantwana, amabhizinisi amancane abathengisa amakhavisi, abathengisa lokho esithi ama-small businesses bamele bavulwe, kungavulwa okay kuphela, kungavulwa Pick and Pay, kodwa kuvulwe la amabhizinisi amancane ayiyondla abantwana, ayiwabhadala irent, abantu bavunyelwe ukuthi baziphilise, bakwazi ukuthenga izinto, bakwazi ukuthengisa izinto ukuze baphilise imindeni yabo. Le msebenzi le eminye engeke ilethe ukuthelelana kayivulwe, abantu bakwazi ukuthi baphile, hayi ukuvala yonke into ngalindlela.
Umnumzana Efihlela Ncube lilunga lelihlanganiso elimukisa uZulu ngegciwane eye COVID-19 Monitoring Mechanism Task Force. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Inhlanganiso ebona ngezokhetho eye Elections Resource Center isikhuthaze uhulumende ukuba kube ukhetho ukuze indawo ezilabameli abakhitshwa edalele parlamente lakumakhansili zithole ukumelwa edaleleli. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ukuxotshwa kwamalunga e-MDC alayizi inkokheli ye-MDC thinya kenye kushiye indawo eziningi zingaselabameli kuthi idolobho leHarare selibe labomeya abathathu phakathi komnyaka wodwa osokuchiye kule ngxabangxoza. Abe-ERC bathi ukungabi labameli kuchiya uZulu esengozini yokwephulelwa amalungelo akhe, besithi kumele kube lokhetho endaweni ezaxotshwa abameli laba kungakhathalekile ukuthi ilizwe liphakathi wokumelana ne-COVID-19. Obona ngokuhanjiswa komsebenzi enhlanganisweni le, umnumzana Solomon Bobhozibunu uyachasisa ngalokhu.
So our message is conducting elections during a pandemic, it is a possibility because the responsible authorities, which is the World Health Organization, Ministry of Health, the government itself, have set out parameters.
Umbiko wethu ngokuthi kulakho okwenziwa ukhetho ngesikhathi salolu bhubhane ngoba uhulumende labe sebefake iziqondiso zokuba abantu babuthane njani. Ukubuthana lokhu loba kungasikhetho kuyenzakala. Inhlanganiso eziningi ziyasebenza, kungakho-ke kulo hlelo lokwenza ukhetho ngezikhathi ze-COVID-19 kumele lulandelwe.
Uqhubeke esithi izekhi lakho ukuqhuba ukhetho luphumelele ilandela iziqondiso ze-lockdown. Lokhu kusekelwe ngumkhokheli webandla le-Ideas Party for Democracy, IDP, umnumzana David Chamuka esithi ibandla lakhe lizaqhuba ukhetho lwabameli balo kusasa lisebenzisa inkundla zebulenjini i-online voting, okuyinto engasetshenziswa nguhulumende.
Kunendlela eziningi zokuyenza ngazo ama-elections, especially umthetho uthi abantu singabuthani ndawonye.
Isikhulumeli se-MDCT umnumzana Witness Dube uthi njengebandla bazamelela izekhi ukuba yenze kusemandleni ayo ukuze ukhetho luqhutshwe.
Thina njengebandla le-MDC asilakho esingakuphawula ekutheni ukhetho kumele lube khona kumbe lungabi khona, ngoba lathi singabadlali kwezepolitiki. Izeki njengonompempe yiyo okumele yenze konke ekuqinisekeni ukuthi ukhetho luba khona
isiphathamandla sezekhi uMnumzana Qhubani Moyo uthi izekhi ilandela imithetho kahulumende ekuba abantu bangabuthani.
I-Electoral Commission izekhi isebenza ngaphansi kwemthetho yelizwe. Umthetho welizwe kathesi uthi akufuzanga kube lezinye izinto ezithile ezigoqela ukuhlangana kwabantu abaningi. Siyazi ukuthi i-election ufuze ukuthi yenziwe labantu abaningi behlangana bekhankasa. Labantu bethu abezekhi ufuze bangene besiya khuluma labantu bebatshengisa ukuthi uvonwa njani. Ngalokho simelele ukuthi uhulumende akhiphe imigoqo le efakiweyo ukuze sinqobe i-pandemic lay ekhona e-COVID. Okwakhe sisamile ukuthi senze ama-election.
Asenelisanga ukuthola imibono ye-ZANU-PF ngalolu daba, kodwa umphathintambo wezemthetho uMnumzana Ziyambi Ziyambi wathela idale lephalamende kunyanga ephelele ukuba uhulumende uzalandela izikonzo ze-COVID-19 lokuqakathekisa impilo kulokuba abantu bafe besiyavota. Indawo eziningi emadolobheni nasemaphandleni kazisela bameli edale lephalamende ngemva kokuxoshwa kwabameli babo be-MDC Alliance libandla le-MDCT elikhokhelwa nguMnumzana Douglas Monzora. I-MDCT yenza lokhu ngemva kwesinqumo sedale le-Supreme Court sokuba i-MDC Alliance ekhokhelwa nguMnumzana Nelson Chamisa kayisibe lemvumo yokunqanda abameli bephalamende labamakhandla lokuba uNelson Chamisa akakhethwanga ngokusemthethweni. Lokhu kwahle kwenza ukuba ibandla leli elalikhokhelwa ngumakhuphe ngomnyaka ophelileyo lingakayi kuCongress lihle lixotshe abanye abameli ibehlisa lokulandela uChamisa. Abe-ERC bathi bathethe leli nyathelo ngokubona ukuba abantu abasendaweni ezingasela bameli kabasela lizwe endabeni zentuthuko, abasela abawamelayo kuthi njalo belenhlupho abafisa ukuzifikisa kuhulumende ngalezi zikhathi zokubhekana nobhubhane lwe-COVID-19. Nalapho selibuyile ijekiseni lokuzivikela leli gciwane, kabakwazi ukuthi bazakwabela ngokulingeneyo nalabo abalabameli edale lephalamende. Bathi abezekhi bacatha ngomunwe nxa besithi kabafuni ukufaka impilo yabantu engozini ngoba amazwe amaningi awezikazi le-Afrika aqhube ukhetho lokudinga umongameli lamalunga edale lephalamende nyakenye lalo nyaka ukugoqela ele Melika. Imele isithu 7 ngiseHarare, ngiwumlondolozi Ndlovu.
Inhlanganiso ebona ngamandla kagetsi eZimbabwe Energy Regulatory Authority ZERA ithi isikhweze intengo yamafutha epetrol ledizili kusukela namhlanje. Iningi lithi lesabela ukuthi imbadalo yempahla isizakhuphuka. Idizili sizathengwa ngamadola edlula kancane alikhulu ilitha eyodwa 105.56 ngemali yeZimbabwe, kuthi ngedola leMelika ibe yi-$1.27. Ilitha eyodwa yepetulo ehlobo lwe-E10 isithengwa ngamadola aphezulu kwalikhulu $104.82 ngedola leZimbabwe, kuthi ngeleMelika ibe yi-$1.28. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe loMnumzana Masimba Kujera, ingcwethi yecubungula ezomnotho welizwe.
Athethi ama-businesses lawana mali, abantu makhaza kabala mali, angiboni ukuthi kungani bekhwezile i-petrol le-diesel. Xa sikhangela futhi ukuthi kathesi njengoba izulu lisina kanje, kunama-folks abaningi awezisa abangukuthi abantu basebenzise i-petrol le-diesel ku-manufacturing industry okumele bengakwenzi. So uzenze ukuthi intengo iqonge ezitolweni, ama-business wabe bengelandlela yokuthi ba-recover izimali zabo. Siyakwazi ukuthi ama-network operators anama-generator ngoba amandla kagesi ayahlupha lapha eZimbabwe. Ama-motorists bengaba balutshwane, kodwa esikubonayo ukuthi ama-businesses okumele basebenzise i-fuel leyi ukuthi baqhubeke in production yibo abazahambisa intengo yangkhona ebantwini ngokukhweza intengo ngoba ama-inputs abo. Esikukhangeleleyo yukuthi inyanga le ingakapheli kumbe ngenyanga ezayo uzabona ama network operators bese apply ku portals ukuthi ba kwenze
into ukuthi kungakhwezwa amafuthala njalo lentengo ingakhuphuki.
Ukhulu kaqale akhiphe iminye imithelo ekhona ku petrol le diesel, engakhipha eminye imithelo ekhona intengo ingehla futhi petrol le diesel. Yakwazi ukuthi lapha eZimbabwe kule mithelo eminingi ekhona ku petrol le diesel lamafutha lawa awuhambisi. So imithelo le ingakhithwa uze ukuthi intengo istabilize kuda. Kodwa uhulumende uyabe edinga imali, so kafuna ukuthi ekhiphe le mthelo. Kodwa engakhipha imthelo emibili emithathu emafutheni lawa intengo iyayehla sibili.
Umnumzana Masimba Kutshera yingcwethi ecubungula ezenotho ubekhuluma le Studio 7 ecingweni eseHarare. Live Talk lamhlanje sikhangela ukuqonga kwenani lababanjwa igciwane le-coronavirus elizweni lakwamanye amazwe womhlaba. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Sine umbuzo wakule Myanmar elivimbe inkundla zokuxhumana ezigoqela eFacebook ukwenzela ukuthi abantu bengethuli okuhambelana nokwenzakale kulelo lizwe. Ibutho lathuna umbuso lesithi kugcwele ubukhohlakali kuhulumende. Sebekhulumisana abanye kudalele Congress kule Melika abafisa ukuba wayengumongameli uMnumzana Donald Trump engasavunyelwa impilo yakhe yonke ukuthi ancedise ukhetho ngoba kuthiwa wathuthuzela udlakela. Le ncwadi zemithetho zithi kungasetshenziswa esinye isigaba sesisekelo sombuso welizwe ukuba kwenziwe lokhu njengoba kukhanya engani idala lesenethi kalisoze lijeziswe uTrump ngokuthoniswa kusetshenziswa lokho kuthiwa yi-impeachment. Umthethondaba owe-International Criminal Court usuthole uMnumzana Dominic Ongwen owayekhokela ibutho le-Lord's Resistance Army elamacala edlula amathumi ayisithupha 61 ukubasela impi yomvukela lokunye kwele Uganda.
Abenhlanganiso ezibona ngokuthuthukiswa kwabesifazane abasakhulayo bathi ukugcotshwa kukankosikazi Kamala Harris ukuba ngumsekeli kamongameli wele Melika ongowesifazane wokuqala kubanika ithemba lesibindi sokungena ezikhundleni zobukhokheli kwezombusazwe lakwezinye ingatsha zempilo. Unkosikazi Bethu Tunga, umkhokheli wenhlanganiso ye-Ithemba for Girls Trust, utshele uMike Hobe weStudio 7 ukuthi uyakujabulela ukwenzakala kwele Melika.
Siyakwamukela ngezandla zombili ukugcotshwa kukaKamala Harris njengomsekeli kamongameli kwele Amerika. Okwenza sikwamukele ukuthi uKamala Harris ngumuntu wesifazane, okutsho ukuthi bakhona eMelika ababona efanele ukuba ngumsekeli kamongameli welizwe, abakhokhele noma nje engumuntu ongumama aphinde abe ngumuntu onsundu, okutshengisela ukuthi laba abantu beMelika sebevuleke ingqondo, sebebona ukuthi ukuba lejwabu elimnyama lokuba ngumuntu wesifazana akutsho ukuthi ingqondo zimfitshane. Lokhu kutshengisela ukuthi iAmerica isisebangeni eliphambili ngendlela ababona ngayo abantu abangomama langohlelo lwabo lokuthuthukisa omama ukuba balinganiswe labo baba. Kuyisibonelo esihle kakhulu kwamanye amazwe, ikakhulu lawo asakhangelela abantu besifazane phansi.
Bethu, ubona ngani ukungena kukankosikazi Harris kuhulumende wakwele Melika kulakho na ukukhuthaza abesifazana kwele Zimbabwe ikakhulukazi abasakhulayo ukuthi labo bezame ukungena kuzikhundla zobukhokheli kungatsha ezijeneyo emphakathini?
Ukugcotshwa kukaKamala Harris esiba umsekeli kamongameli weAmerica kwamukelwe kuhle ngabesifazane abaningi kweZimbabwe. Babhalile ngobuningi babo bemenzela amhlophe okutshengisele ukujabulela okwenzekileyo. Kupha abaningi ithemba lokuthi abantu besifazane bazawathola amalungelo alingana lawa abantu besilisa ngelinye ilanga. Thina njenge Ithemba for Girls Trust sisebenza lamantombazana asakhulayo asesikolo. Kuyasijabulisa kakhulu ngokuphakama kuka Kamala Harris esikhundleni esikhulu kangaka eMelika. Lokho sikubona kuyisibonelo esihle enhlelweni zokuthuthukisa amantombazana kwelakithi. Isenzo lesi seAmerica sikhuthaza amantombazana asakhulayo ngokubatshengisa ukuthi umuntu angaphumelela emfundweni yakhe, amathuba okuphumelela maningi njalo kawapheli. Ithemba for Girls Trust ivele ihlose khona ukuthuthukisa amantombazane ngokuba khuthaza ukuba baqede isikolo sabo, baqhubekele phambili benze imisebenzi ebonakalayo. Kuyisifundo esihle kiwo amantombazane ukuthi babe lamaphupho amakhulu ngempilo zabo, sebenzele lawo maphupho ukuba afezeke. Amantombazana kabalwele ukuphumelela lokukhokhela ezigabeni lapho abaphila khona, kababe lesifiso sokukhokhela lapho abayabe bekhona.
Lo ngunkosikazi Bhedu Tsunga, umkhokheli wenhlanganiso ye-Ithemba for Girls Trust, ubexoxa lo Mike Hobe weStudio 7 ecingweni ekobulawayo. Kwezemidlalo, omela abadlali benguqu uGeorge Leda usethuthele elizweni laseTanzania ukuze ayedingela kuhle abadlali bakweZimbabwe imisebenzi kulelo lizwe. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Uthetha uthi abadlali kanye lamaqemba wenguqu bangasizakala kakhulu nxa abadlali baseZimbabwe bengathola amaqemba okudlalela ngasempumalanga kanye lasenzikini yezwekazi laseAfrika, njengoba kweZimbabwe umdlalo wenguqu umiswe ngumkhuhlane weCOVID-19.
Tiri kubatsa watambi,
siphathisa abadlali lamaqembu singapha ngoba nxa singatholela abadlali imisebenzi lapha okulokhu kudlalwa khona umdlalo wenguqu balakho ukubhadalwa iholo labo kungamadola aseMelika. Lokhu kuzaphathisa abadlali kubanakekele imuli zabo, ikanti amaqembu lawo ayathola imali zokusebenzisa mihla ngemihla ukuze inhlelo zabo zingafadalali.
Imidlalo yeligi kweZimbabwe icine ukudlalwa ngomnyaka ka-2019, njalo iqembu le-FC Platinum yilo eliphethe isicoco. Inhlanganiso yeZimbabwe Football Association ibikhuphe umbiko ekupheleni kwanyakenye ukuba imidlalo yalo nyaka yeligi kumele iqale ngenyanga kaMbimbitho, kodwa lokhu akusafezeki ngemva kokuba umkhuhlane weCOVID-19 usuke wamemetheka njalo. Ngalokho-ke uthetha uthi kungcono ukuba amaqembu kweZimbabwe asisele amaqembu kwamanye amazwe abadlali kulokuba babe belokhu behlezi bengenzi lutho.
Wonke ukwendisa watambi kuloni kuno itakuti
ubusa abadlali emasisweni bulakho ukutholisa amaqembu imadlana eyokuthi babhadale labo abadlali abazabe besele ekhaya, ngoba sonke siyakwazi ukuba iningi lamaqembu omdlalo wenguquko leZimbabwe adonsa nzima. Ngalokho-ke kungcono ukuba abadlali babuye ngapha bazitholele okuyimadlana okokuthi baphathiseke kulokuba bathone behlezi, abanye babo bagcine sebebhema lokunatha izidakamizwa.
Abanye babadlali abaphathiswa ngudeda ukuba bathole amaqembu okudlalela kwamanye amazwe ngababalisa uPerfect Chikwende, uPrince Dube, uLast Jesse, uBruce Kangwa, uTenda Induru kanye labanye. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo, nguJoseph Njanji.
Kuhlelo Woza Friday lamhlanje sihamba leqembu leMokis Connection liphethe idlalade lalo elitsha elilesihloko esithi Insuku Zokugcina. Untungameli Nkomo Studio 7 usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Yimokisi. sesiside isikhathi iqembu leMokis Connection lithuli abanye sebecabanga ukuthi selafa kanti cha ibithwasile inyanga nangu umkhokheli weqembu uMokincube
uma uyindoda uyabuplana kuyaba masiko ukuthi usuphumile kumusic khona esinye isikhalanga kumbe esindebele bazasiza kuthiwa awungabonani lumakalinga phasi lobesilele lobekhumbula kuthi ukuthi ungabona indoda ikhangele phansi iyabe ingalalanga ikhumbula manje abanye abantu ma bebona usungekho kumusic baya becabanga ukuthi sewile kumbe usebro kanti hhayi uyabe saplana
idlalade leli lilengoma esiyisikhombisa ezivalisa ethi kobanyawo indoda emadodeni insuku zokucina izitha zami kumona COVID-19 kanye lethi mama wami
Pati kufani we madoda ese maboda Nase skolo ene madoda batala wasakwa zukwe zikuta sana abu madoda Uliza jale tava chevi Ano dingulu asifara kamdada Ye njota guava nzima E nyame njoku kase respingi Lale lusi chindu msaru kasi kese mtangalwini Aho baba yati Segi ya kaila wuku muti lapa ule korona Na imi yedwege la korona
abangathanda ukuthenga idlalade Ncube balithola njani
ezami inombolo yena uMokisi ngokwakhe isezimbabwe inombolo angazi bafaka amali okuze lawo 0774 158 8673 so izinamba zami ezimbabwe ezomfana umfana wami udinga ulwazi Ncube okuyokuculayo lapha bebabili u-0778139430
yiwaphi amazwi ongawatshiyela abalandeli
ngabasixhase bengathengi emaseleni laba ngabatshontshi umusic wethu thina siyabasisebenze nzima labafana kulapha ama-members siyatrela siyazi ukuthi sikhathi isikhathi eside yenzani sicomposa siye-rekhoda izitudio zethu zikhathana siye-rekhoda kuyimali sibe sesenza ama-CD kuyimali ngiyabonga kakhulu abalandeli mali ngaba lisincedisa ngakhona lokho
uphuma-ke enkundleni uMokis Ncube leqembu lakhe leMokis Connection ngale
uyabona ufika komafa kule sikolo lapha namaqonda nalo omuzi kanse bukufunani madoda isikolo sona lesana kule sandla yesikulu ukuba kumuntu abadala bafunde madoda njalo ulubhekise phansi khona nekomimba nansiyana isibhedlela ibesesineminyaka eminingi kakhulu madoda sonke sihle sifana sesiqalisile bakithi ukuphakama sosemaduze nje ukuthi sisebenze ngenxa yakho ubabuphuma ukubalisa ikuthanda abantu ungazuyehlele phansi kogwamagwama bazokutshela
singakahlukani ngesikhangele inhloko zendaba amapholisa lamhlanje aqinise isandla ngokubopha bephula imigoqo yokwenqabela kumemetheka kwegciwane le-coronavirus ngokudobha abakade bezama ukungena enzikini yedolobho bengelancwadi ezibapha imvumo uhulumende usekhweze intengo yamafutha epetulo ledizili kusukela lamhlanje ukukhangelelwe ukukhuphula intengo yempahla lokudla selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni kusasa sikhathi sinye. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Libonga ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo.